and it, mark a chin. Unenda unokezera munaza mbese uyawona anza namona wongirozi mazikati muvambiro wako mashura murochi yawona uzamboje ugaze mkati varochi iragozi muvambiro wako mashura murochi uyawona wakateka mjaga wechira unodiwa nemfura.
Chimechana, Rudolph.